Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 21 mbudzi 2023. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Hwande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi.
Saka naivo vana vamudhenda iva vari kubatsira mukuita zvinhu zviri kunze kwemurawo. Mazuva ari kuteverawo tichange chitora matanho makuru chaizvo zvokuti vachazonyunyuta, vachazozvidemba kuti vakazviitira izvo vari kuita izvi.
Gweta rinomirira bato reCCC rinoti zviri kuitwa nemutauriri weparamende vaJacob Mudenda pamusoro penyaya yasengeswe chabangu zvinochora mutemo. Rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu rinoti mapurisa haaferefeti nekukurumidza mhosva dzinoparwa pavanhu vasiri veZANU-PF.
Kambani inowanikwa iri kupinza vanhu panjodzi kana kuti ichishandisa vanhu munzvimbo dzisina kunyatsa kuprotektwa inofanira kubhadhariswa faini inorwadza yekuti remangwana vega vanogara vakagadzirira kuti panouya mainspectors hatidi kuonekwa tiri kambani isiri kuteedzera mutemo.
Sangano reCenter for Natural Resource Governance rinoti makambani ezvemigodhi anokonzera kufa kwevashandi anofanirwa kurangwa zvakasimba. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nasi masikati gweta rebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinenge riri mudare pamusoro penyaya yakakumbirwa neCCC yekuti vanozviti ndivo munyori weCCC vasengeswe chavangu varege kuramba vachiita zvinhu muzita rebato iri vachiti bato iri harizivi vachavangu. Gweta reCCC vaObeshava vaudza Studio 7 kuti vamudhenda vari kubetsera mukuitwa kwezvinhu zvisiri pamurau vachiti CCC ichatora matanho makuru pamusoro penyaya iyi.
Tingangoti nyaya iripo izvezvi pamberi pedare iri kunyatsokuzivikanwa inyaya yakaendeswa neCCC ichiti iyo vachavangu vativazive ngavaregere kunyedza kuda kutimiririra kana kunyepera kwese kwavanofamba kuti vakapuwa mvumo neCCC kuti ivamiririre. Saka ndoo nyaya yatanga tapinda nayo nhasi mudare, asi mutongi ane mapepa anga asina kuona aatanoda kumbomaverenga. Saka tiri kudzokera mangwana munguva ya 2:30 kuti dare rinzwe nyaya yedu zvizere.
Chiri kukonzera kusanzwisisana apa chii chaizvo?
Chiri kukonzera kusanzwisisana ndechekuti vachavangu vakangoerekana vanyuka vasingazivikani kwavari kubva nako vasina kana vambotaura navo pane maofficials eCCC vakabva vatanga kuburitsa vanhu muparamende, kuburitsa vanhu musenate, kuburitsa vanhu kumakanzuru zvisinganzwisisike kuti chinangwa chavo chaicho ndechei. Ndoo zvakaita kuti CCC ibve yamhanya kumatare kuti yevo tibatirewo munhu uyu ari kufamba nedemo achitema wese munhu waaona akaita kunge muti zvisina kana tsarukano, zvisina kana chikonzero.
Asi tiri kuonavo mamwe mapazi ehurumende kana kuti pariamendi kana tichipasi muenzaniso vachitambira zvikutaurwa nomunhu unonzi asikanwi nevanhu vaanoti vakamiririra. Paramende kana kuti vamudhenda vari kushandisa mutemo upi pakutambira zvinotaurwa nomunhu asi bato rake richiti hatimuzive?
Chokwadi chiripo pachena ndechekuti havasi kuita zvinhu zviri pamutemo vanhu vese ivavo. Zvafanana nemubereki ari kutambira chaunzwa nemwana chabiwa, iye ari kungoti chikuru ndagutsa dumbu, zvokuti mwana aba atora zviri kunze kwemutemo havanei nazvo. Ndo zvandiri kuona zviri kuitwa nana vamudhenda. Zvinoisi tobva tati adziya moto wembavha naiyewo imbavha Saka naivo vana wa mudenda iwa vari kubatsira mkuita zvinhu zviri kunze kwemurao mazuva ari kuteverawo tichange chitora matanho makuru chaizvo kuti vachazonyunyuta vachazozvibemba kuti vakazviitirei zvavari kuita izvi.
Tiri kuonazve kuti vatsavangu vava kurambidza nhengo dzebato reTCCC kuti dzikwikwidze musarudzo dzichishandisa zita reTCCC. Kunyange zvayo nyaya iyi isati yanzwikwa, pane mukana here wokuti Matare vangatambira nyaya iri kutorwa navatsavangu apa?
Chekutanga inyaya zvayo yeguhwa yanangonzwawo yatisati taona mapepa acho kuti ndozvavari kuita here, asi regai tione panouya mapepa tione kuti vari kuti kudii ivo, uye vatsavangu vanofanira kuti vaudze Dare kuti vapowanani mvumo yekumirira TCCC. Vanofanira kuti vaudze Dare kuti kana ivo vakapuwa chigaro neTCCC vakapuwa musi upi uye vakapuwa sei. Zvese izvi zvinofanira kutsvetwa pamberi peDare. Kana zvisina kuitwa, handitarisiri kuti Dare remutemo ringe richidavira chichemo chavo.
Bumbiro remutemo webato rezvematongerwo enyika rakakosha sei kubato iroro?
Bumbiro remutemo rakakosha zvikuru nekuti ndiro rinotaura kuti nhingi anoita chakati. Ndiro bumbiro rinotaura kuti isu tinonzi TCCC tinoshanda takadai, uye achange ari mutauriri wedu ndinhingi. Mumwe nemumwe anopuwa basa rake rekuita kuburikidza nebumbiro remutemo iroro. Bumbiro remutemo reTCCC mukazoritarisa harina chinzvimbo chasecretary general chiri kutaurwa navatsavangu. Ndatora bumbiro remutemo iroro nhasi ndikaisa pamberi peDare ndikachimboongorora iwo zviri kutaura murume uyu kuti ari kuzwanepi, nekuti magwaro ese atinayo mhuka yaari kutaura yekunzi secretary general haimo mubumbiro remutemo reTCCC. Tinodavira kuti Dare rikawirirana nesu richange richirasha zvichemo zvake nenguva isipi.
Avo vange vari Gweta rinomirira bato rinopikisa reTCCC vaObey Shaba vari parunhare kuHarare neStudio 7. Hatina kukwanisa kubata mutauriri weparamende vaJacob Mudenda kuti tinzwe divi ravo sezvo kwange kwadoka. Mapurisa anoti achiri kuferefeta nyaya yekufa kwaBishop Tafumane Masaya, avo vakabvutwa kumabvuku zvondrapera nevanofungidzirwa kuti vasori vachishanda nevamwe vemuZANU PF, mutumbi wavo ukazowanikwa kumapurazi ekuActuras. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie vanoti mukushanda kwavo vakaona kuti mapurisa haashandi nesimba kana kukurumidza pavanenge vachiferefeta mhosva dzinenge dzaparwa pavanhu vanorwira kodzero dzevanhu kana vanotsigira mapato anopikisa.
Nyaya dzokuti panenge pavhiringidzwa kana kubatwa kana kupondwa kwemunhu anenge achisapota yatingati opposition, mapurisa anowanzotora yatingati their time kuinvestigate. So basically reistaura ndezvokuti zvaanoita mapurisa ndezvokuti kana dziri nyaya dzekuti inyaya dzekutongwa dzinoinvolva atingati mapolitical activists kunyanyanya anova achipikisa hurumende, vanowanzodrega pachirungu their feet. And also kuzikwo kutanga kuona zvinhu zvakadai so zvichiitika zvokuti mapurisa anoita kakunyarara kunyanyanya kana nyaya ichiinvestigatwa kudai. So takazviona panyaya ya More Blessing Early, mapurisa akaramba kuinvestigata paakaabductwa, uyezve panguva yaakazobatwa angainzi angauraya acho mapurisa akaramba kubudisa zvekare statement. Saka izvi zvati kuona izvi zviri kuitika panyaya ya Bishop Masaya akuzi zvinhu zvati kuona zviri zvokutanga, zvinhu zvataona zvichingoexpectwa kumapurisa edu emuZimbabwe.
Nyaya iyi inogara ichikurukurwa pese pese panofa vanhu nenzira yakaita seiyi. Mhuri dzevafi dzino mukana upi wokuti zvinhu izvi zvibudiswe pachena kana kuti zvigadziriswe kuti vagogutsikanavo sevanhu vanenge vakarasikirwa nehama yavo? Pane chavangaita here?
Zvatikuona izvi zviripo zvavanokwanisa kuita, and tinoona sekuti kuda pane zvimwe zvakatoitwazvo panguva yapfuura iyi vakashaika vamasaya. Chinokwanisa kuita mhuri yekwamasaya ndeye kuti vakwanise kubatanidza umbo hwavo tingati independent evidence dzavo dzavanenge vachigadha semhuri. Vanokwanisa tingati kuhaya magweta kana malawyers anokwanisa kuvamirira zvekare vachinzi pachirungu vanenge vachinzi mawatching brief anenge achishandidzana nemapurisawo nangonyaya yakazoenda kucourt anenge achishandidzawo nawo zvekare nemaprosecutor. Ndinonzwa kuti mhuri yekwamasaya ina lawyer I think vanonzi attorney Gonesi vari kuvabatsira kana ndisiri mistaken. Iyoyo inzira yakanaka yekuti vakwanisewo zvekare kuti vawanewo information yavasingakwanisi kuona vari vega. Ende uyezve ndinoona kuti panonyanya kuvhiringidzika zvekare panyaya yeevidence inenge iripo pamutumbi. Ndinovimba kuti sezvo vakatovigwa vabishop Masaya vakakwanisa kuitwa post-mortem yakagutsawo mhuri kuti zveshuwa pavakaonawo bishop Masaya ndizvo zvavakaona zvanga zviripo pamutumbi wavo. Ende uyezve ndovimba kuti vari kuirana zvekare neripoti yakabuda yacho. Saka zvinhu zvakadaro zvinhu zvokuti kana zvazobatanidzwa zvinokwanisa kuzvavo batsira nyaya yacho kuti izotongwa isina yatingati evidence inenge yakaitwa tamper with kumasuro uko. Ndinovimba zvekare kuti pane vanhu atingati mawitness vakaona vanhu vakapamba vamasaya. Ende uyezve pane link zvekare yekune nhengo iri kukwikwidzawo zvekare kuti kuda zvinogona zvakaitika zvokuti mota yake inongo yakashandiswa zvekare pachiitiko ichi. Zvinhu zvokuti kana yamhuri yakuchida kuti mapurisa kana asingakwanisiwo zvekare kuti aende mberi nenyaya vakwanise kuvhurawo yatingati civil case kana kuisawo masamanisi kune vanhu vavanofungira kuti ndivo vakapamba kana vakakonzeresa rufu iyo. Nyaya yacho yozonzwika mukoti vachiclaimawo atingati madamages.
Avo vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie vari parunhare kuTexas neStudio 7. Mutauriri wemapurisa Assistant Inspector Paul Nyati nezuro vakaudza Studio 7 kuti mapurisa haasati apedza kuferefeta rufu rwavamasaya avo vakatochengetwa nemusi wemugovera wapfuura. Kanzuru yeguta reHarare yakukurudzira kuti paite mushandira pamwe pakurwisana nechirwere chekorera icho chapararira munyika yose. Vachitaura nemutori wedu wenhau Tapo Kanxuve, mukuru anoona nezveutano mukanzuru iyi Dr. Prosper Chonzi, vati vatanga kudzidzisa vanhu nezvechirwere ichi pamwe nekuvawanisa mvura yakachena, vachitsinhira zvekare kuti basa riripo rakakura uye rinoda kuti mumwe nemumwe aite ndima yake.
Yes, kukuwadzana. I can confirm kuti mahealth education campaigns atanga with our health promoters vari mukati muvanhu. Takavatraina the whole of last week. Ava vanhu vagara vari mucommunity is a bit of education yekuti vanoappreciata mamessages atinovapa. Saka takavadzidzisa nezvekorera inosprezda sei, inodzivirirwa sei, kuti vanoencourajea vanhu kuti vakumidze kuuya kana vachinge vanzwa mudumbu kuti varapwe vasati vadhihaidrated zvekuti vanozorasirwa pavanhu. Saka takavadzidzisira imomo mukuwadzana, kunyanyanyanya kuwadzana 3, 4, and 5 ndokuba tavapawo pavaipinda vachidzidzisa mucommunity muchakavapa atinoti maSI which anoti ma-non-food items ekupinda nawo akafanana nema-aqua tablets kuti vanhu kana vapinda mukati vanotita mvura yacho vasati vainwa.
Panyaya yemvura iyi yakakoshera kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira, muri kuita sei kuti inge ichiwanikwa?
Nyaya yemvura yekuti iwande taka zvamakaona tiri kuona Minister of Health takati nyaya yeskill cabinet kuti feed yedu yekumoto njafe yekuti kana mageti akaenda kwese pamvura payapaya haaendi yanga yambodonha. Saka I think ndeyavari kushanda kuti idzorerwe ikadzorerwa tinokwanisa kupomba kambiri inokwanisa kupomba mamegalitaizi anoita 450 anokwanisa kuti mvura imboti wandei mukuwadzana. Asi whilst that is being done, nyaya yekuti mabhol ange achiripeiwa, mabhol asina maclorinator achiiswa maclorinator, uyezve mamwe achisungwa munzvimbo dzatirikutaura dzisina mvura. Izvezvo zvakabvumidzwa, zvakabvumwa necouncil nebudget yecouncil, saka council is going to do that.
Tiri kuona kuti paita kumhanya mhanya kugadzirisa dambudziko iri, asi pakuenda mberi kanzuru ichaita sei kuti chirwere ichi chisadzoke zvakare?
Tikangoregedza kuramba takabata ipapa, takabata apa marara akaregedza kutakurwa mvura itaikwa pakashaya hygiene, chirwere chinodzoka. Ndo basa rechirwere, chinogara sewage. Saka kana vanhu vasina kugadzira sewage ikangotanga kuflowa chete, ikangotanga kupinda mudzimba dzevanhu, chirwere chinouya. Saka panotofanira kutota, it's not an option. Tinotofanira kutoneka chiva kuti zviri kuitika. That's why 9 1 city, this cannot be a city council problem alone. Gaitova a national problem.
Ava vanga vari Dr. Prosper Chonzi, mukuru anoona nezveutano mukanzuro yeHarare, vari parunhare kuHarare naTapoka Ncube weStudio 7. Zvichitevera mashoko akabudiswa nebazi rinoona nezveutano pamabasa emimigodhi resangano reChamber of Mines of Zimbabwe, ekuti vanhu vanopfuura 110 vakafa mutsaona dzemimigodhi mumwedzi mitanhatu pakati pandira naChikunguru gore rino, mukuru weCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vanoti panofanirwa kudzikwa mitemo yakaoma uye ichashandiswa zvakasimba pakambani ipi zvayo inokonzera kufa kwemunhu pamigodhi yayo.
Kurasikirwa nevanhu zana nemakumi maviri mukati memwedzi minomwe izvinhu zvinochisa. Ndofunga pasi rese tinofanira kunga tiri nyika iri imwe iri pamusorosoro panhau yemamine accidents pari zvino. Nechikonzero chekuti vazhinji vari kuzviti tine mamine, vanhu vari kungoita chikorokoza vachidzikisa vana vavamwe pasi pasina safety standards. Vashandi vari kushanda mumigodhi imomo havatorwi sevanhu, ende mari dzavanopiwa dzacho ndo yatingati modern day slavery. Vanhu vari kungotsvaga kurarama. Saka makambani ari kuona kuti vanhu vakawanda havana mabasa, vari desperate kuti vawanewo cheuviri. Saka vari kuvatuma kupinda pasi ipapo vachinoshanda munzvimbo dzine njodzi.
Vamaguhu, zvingave zvakaoma sei kudzika nokutevedzera mitemo yekuchengetedza upenyu neutano hwevanoshanda mumigodhi?
Hurumende nekuti iri kutsvaga yavari kuti 12 billion mining economy, havachinei nenyaya dzesefeti. Chavari kuda maminerals, kuti maminerals aya at what cost yatiri kuatora kubva pasi, havanei nazvo izvozvo. Saka tine dambudziko guru. Kunyange makambani ari kunzi makambani makuru acho, recently pane akatswanywa nemushini kusinomine Vikita Minerals. Pane mumwe zvakare akapwanywa nemushini ku Substar kuBohera. Kaenda kumakambani emachina ari kuhange, vanhu vari kutsva, vanhu vari kufa, ende vafa kudaro havana chavanopiwa chine musoro. Unoona pamwe kunonzi mhuri yenyu tinopa $1,000, ingafananidzwe here neupenyu hwemunhu $1,000? Saka tine dambudziko rakakura mumining sector, nekuti isector yapindwa nezvematongerwo enyika, yokuti kunyange maregulatory bodies akaita sana NASA vana EMA havachina simba, nechikonzero chekuti vanotya kuti vanozokrosa nzira dzevane masimba mapoliticians.
Vamaguhu, imimi senyanzvi munyaya dzemabasa ane chekuita nezvezvicherwa, ndezvipi zvamungada kuona zvichiitwa pamusoro penyaya iyi?
Panofanira kugara pachitumirwa nyanzvi dzinoona zvesefeti pasi ipapo. Kambani inowanikwa iri kupinza vanhu panjodzi kana kuti ichishandisa vanhu munzvimbo dzisina kunyatsa kuprotektwa, inofanira kubhadhariswa fine inorwadza, yekuti remangwana vega vanogara vakagadzirira kuti panouya mainspectors hatidi kuonekwa tiri kambani isiri kutedzera mutemo. Saka tumafaini twacho timwe twavanobhadhariswa ndetwe manga manga. Dzimwe nguva vanobhadhara mainspectors ivavo wonzi maini yenyu iri safe, wopiwa certificate. Asi vanhu vari kuramba vachiparara. Iko zvino takupinda murain season muchaona kuti huwandu hwevanhu vanenge vachidhirikirwa huchawedzera, nekuti ivhu rinenge rakanyorowa pasi apa. Vanhu vachichera ipapo vanenge vachidhirikirwa nemigodhi.
Avo vange vari mukuru weCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguu vari parunhare neStudio 7. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. MuNewsday vamwe vari kuti kusagadzikana kwakaita zvinhu mubato reCCC kuri kukonzerwa nekutadza kuita sarudzo dzevatungamiri vebato iri. MuNewsday makare kukukidzana kukwikwidza kwavapedzisai Scott Sakukanya semumiriri weZANU PF munharaunda yemabvukutafara kunonzi kwakonzera kusawirirana kukuru mubato reZANU PF. Vanotsigira vaSakukanya vachiti vakuru mudunhu reHarare vari kurambidza vekune mamwe matunhu kupinda munharaunda iyi vachitsvagira vaSakukanya rutsigiro. Dare reparamende rinonzi rashedza gurukota rinoona nezvekutaurwa kwezvinhu vaFelix Mona kuti vazotsanangura kuti sei tsaona dzemumigwagwa dziri kukwira uye vanhu vazhinji vachifa. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Kutaura kunoita munangagwa kana kuti matrix anoita nemunangagwa ka anoonekwa, uyezve pandakabva kumusha apa ndakatonzwa mumwe musiaid achitotaura kuti tiri kuda 2/3 yemajority mupariamendi. Saka zvinoreva kuti vari kuda kuzama kuparadza nachabanguva uyowo nemari yavakamupa. Inzwai kutaura kuri kuita uyo mumiriri wamapurisa uyo, spokesperson wamapurisa uyo, kuti anotaura somunhu ari mumwena wetoireti unotonuhwa kunzwa mashoko ake nezvaari kutaura muruzhinji rwavanhu. Kuti kutaura here ukoko kana kuti ari kutovhumuka zvakwe kana kurutsa? Haasiri munhu anotaura zvinhu zvakatihwi. Suspect tinoziva kuti inosungwa izoregedzwa kana isina mhosva. Saka havasi kusungwa sei masuspect ari kutaurwa okumabvuka? Chikonzero chii? Chimbondiudzaiwe ipapo.
Makadi makadi paStudio 7, ndoda kubvunzawo kuti ko vanhu veZANU PF vanosvika riniko vachihwandira nokunyebera nyika yeZimbabwe, kuti purezidendi Munangagwa achiri purezidendi here uye ari mbori kupiko? Ko chiri kumbobva kuti Munangagwa atenderere tenderere ari kunze kwedzimwe nyika, chimbori chiko? Vanhu veZANU PF chakungotonga ikabhineti yaMunangagwa chete. Nyika yose maruzevha vasi kutoziva kuti Munangagwa ari kutiza tiza. Tiudzei chokwadi vanhu veZANU PF, tiudzei chokwadi hurumende yeZimbabwe kuti purezidendi weZimbabwe chaiye ndiani? Ndatenda mazviita baba, chinogurei. Amen.
Makadiko Studio 7, makadiko vateereri venyefenyuro inopa zvizere pasi rese. Haini ndinoitwa Gidza, ndiri vamutasa kumutasa South uko. Ndiri kungoda kutaura zvangu nepamusoro pezviri kuitika munyika yedu, kunyanya pamukomana anonzi Zvabangu. I don't know kuti mukomana uyu abatwa nei, nekuti mukatarisa marikozi ari kuita ari kuafekta nyika, mataxpayers money, election after election, tichibva muelection tatova mabyelections. Saka handisi kuziva kana kuti iwo maauthorities enyika ino ari kumugiranda that permission yekungoita marecalls asina musoro akadai, vachimbonakidzwa nekudzoka kumaelections. Ini ndiri kufunga kuti si plot yeZANU PF, because havana kutsvitsa 2/3 ikavakomana vavo, saka vanoda kutsvaga kuwana 2/3. Saka Chabangu uyu paachangowana 2/3 chete kuZANU, haari kubva atodzingwa, hamuchazomunzwa. his ending mukomano ichamurwadza zvekuti zvari kuita zvikaizvo achazokungura zvake. Amen. Ndomaonera angu asi hei. Vakomana todiiko, vakomana nyika yadhakwa.
Studio 7 apo makadiko apo vana kumajonga kande muyana namavhirasi. Taikumbirawo kuziye kuti dzimwe nyika pamwepo nesadhaka iwo ana ihiyo aikuramba akanyarara kuti zii Zimbabwe ana achiurayiwa kunga huku kunga mbudzi. Kutauri dzimwe nyika dzinawo here macontribution adzingabatsira kumise ushati hwedzimwe nyika kana zvaape zvaari muzimbabwe zvizvi. Zvinoti shupange zvekuti zvizhinji zvinorongwa mune dzimwe nyika, dzimwe nyika dzee dzichibatsiridza mukuronge zvimwe zvinhu zvichibudirira, asi muzimbabwe anhu ari kuurayiwa sehuku. Hadzimwe nyika dzakandonyarara, anhu ari kupambwa achipondwa achigurwe makumbo nemaoko, achigurwa ari achikarwe matondo amwe achikarwe mvura amwe mumigodhi. Tashupika muzimbabwe, batsirai nyika yedu yezimbabwe anhu edzimwe nyika kuti nyika yedu isaite zveiri kuti azviba izvi. Hamuna kana rusununguko kana mbichana, asi esadhaka ariyo akanyarara, ihu yacho iriyo, America yacho yakanyarara. Kutaura kuti amunangarwa mweya ikowo akapepire dzimwe nyika dzese kuti dzibva dzaramba dzakati dii anhu achindourawa. Ndizvo here zvekuita dzimwe nyika? Zvarwadzwa Studio 7, zviro zviri kuti shupa.
Mangwanani akanaka paStudio 7 vana mukomatanoka hwande nesi vashamarara veStudio 7. Ndoda kutanga kutenda chaizvo nenhau dzemunotipa dzechokwadi. Kubva pakaitika maelection kusvika nhasi uno, ini zvangu ini pache zvangu ndakangomirira kuda kuona kuti chii chinonzi SADC. SADC inoshandei? Bhikozi maobserva ayo akataura kuti hapana maelections akaitwa Zimbabwe. Saka ndaona kuti SADC chaizvo chii chinombonzi SADC mudunhu reino reSouthern Africa.
Ini chinondinetsa ndechekuti mwana mukoma hwande, chinondinetsa inini ndechekuti vanhu vezanup vanoudzwa kunzi ndinhenge aite zvakati oti vaurayana ndinhenge aite mupurisa akabata mudzadzori akaonekwa ane pfutandi vakuti hanzi pfuti idzozo dzakazodiwa dzikazodii, asi munhu wacho aripo musiyaiwo anotozikanwa. Nhasi sakupwanya anoudzwa kunzi ndiye auraya mashaya pasta uyu, asi havasi kumbomutora. Mota dzakashaikwa ndedzake, asi havasi kumutora. Vanongoti ndezvecc vanourayana pachavo. Saka chii chaizvo chatiri kuita munyika muno kuti nyika rudziinu munhu anoda pachena, asi pangu ndichete munhu wezanupiefu abakwa chete kora chete akapfeka tishete zanupi abakwa kora. Vanotsvakidzatsvakidza kurarwa varari mapurisa kurara kuti vatsvake ndiani wecc aita izvozvo ndiani, asi hapari kutobudwa uyo. Asi vabva mubvunzisa vandofuura vachimuga vanoita bike ai munhu wezanupiefu achiita chimwe zvinhu. Saka zvana vachiti hanzi vari kuzara pachavo kunyepa ndo vanoziva nyaya yacho, asi toziva kuti mwana ariko zviri kupera manje manje zviri kupera ukafemera muguru.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Gurukota rezvekudzivirirwa kweAmerica vaLloyd Austin nezuro vakashanya kuUkraine muchinyararire uko vakavimbisa mutungamiri weUkraine vaVolodymyr Zelensky kuti America icharamba ichitsigira Ukraine kunyange hazvo pane zvimwe zviri kunetsa mune dzimwe nyika. VaAustin vakaudza vaZelensky kuti Ukraine haikoshi kuAmerica chete asi inokosha kunyika dzepasi rose. VaAustin vakaudza vaZelensky kuti America iri kuvapa mari inoita zana remamiriyoni emadhora ekuAmerica kuti ibetsere Ukraine mukurwisana kwayo neRussia. Tasvika kumagumbo echirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.